vanova employer vedu HSB Youth Services vasasenda vana chiremba vanodarika 500 izvezvi ndopati mhiri so far.
Zvikonzero zvaita kuti mumiswe mabasa ndezvei?
Chikonzero chavari kutaura zvinoenderana nedisposal order yatakapiwa kucourt yekuti tive tinodzokera kubasa within 12 hours. Asi vana chiremba nyika yese yemuZimbabwe after tataurirana nana chiremba maererano nezvakabuda mudare relabor court, vana chiremba vakati hatikwanisi kunge tichidzokera kubasa, zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa. So vana chiremba vese vakawirirana kuti hatizokwanisa kudzokera kubasa, zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa.
Saka imi matambira sei kususpendwa uku?
Isusu zvinotishungurudza sana chiremba kuti tanga tichifunga kuti tave pane rimwe gwaro zvichienderana nekutaurirana kwedu nevatinoshandira kuti taka tichifunga kuti takufamba taakuenderera mberi taakuachieva something, but iko zvino taona kuti tadzokera shure I think atinoti about 2 steps or 10 steps backwards in terms of manegotiations edu mukutaurirana uku. Saka zvinotishungurudza sana chiremba sezvo tirisi tanga tichipushawo kuti tinge tiwana nguva yekuti titaure naemployer wedu vachinzwawo zvitemo zvedu, vachitinzwawo kuti zvitemo zvedu zvakamira sei. Zvatishungurudza sereke.
Pane mashoko ari kubudawo ekuti danho ratorwa neHealth Services Board iri nderekuda kuti vange vachipa mukana kune vana chiremba vatsva vachangopedzawo zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Zvakamirawo sei?
Vana chiremba vatsva vachangopedza zvidzidzo kuti vapinde mabasa, ndingangoti mamembers eduwo futi eZimbabwe Hospital Doctors Association, chiremba wese achangopinda basa kana angopedza chikoro, you qualify to be a member of Zimbabwe Hospital Doctors Association by default. Uyezve kana tiri tiri kumiririra vana chiremba, tiri kumirira even vana chiremba ivavo vachangopedzawo kupinda chi mabasa, because maconditions avachanoshandira mamwe chete nemaconditions atinoshandira. So zvitemo zvedu zvana chiremba ivavo vachangopedza chikoro nesu vagara vari pabasa zvakangofanana. So isu takabatana nana chiremba vachangopedza chikoro, saka tiri pamwe chete sana chiremba.
Asi makambowana here mukana wekugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri ivo vachiwenga?
Kugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatina kumbobvira kunge tataura navo, asi chatinoziva ndechekuti takatumira mashoko edu through deputy minister vehealth and education, ndozvatanga takaita izvozvo.